Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzemamwe masangano evatyairi vemagonyeti anoyambuka muganhu mudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzoronga kuungana pamuganhu weZambia wekazungula kubva nemuvhuro dzichinyunyuta nemitemo yadzinoti yakadzikwa nehurumende yeZambia. Mapurisa anoti vanhu makumi manomwe nevanomwe vakafa mutsaona dzemumigwagwa pakati pemusi wazvita 15 kusvika musi wazvita 26 gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzemasangano manomwe evatyairi vemagonyeti anoyambuka miganhu mudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzinoti dziri kuronga kuungana pamuganhu weZambia wekazungula kubva nemuvhuro unouya senzira yekuratidzira kunyunyuta kwadzo nemitemo yadzinoti yakadzikwa nehurumende yeZambia iri kuomesera vatyairi vanobva kune dzimwe nyika. Masangano ari kutarisirwa kuratidzira anosanganisira Professional Drivers Union of Malawi, United Truck Drivers Association, Zimbabwe Truck Driver Trade Union nerimwe rekuMozambique. Hatina kukwanisa kubata vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muZambia kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano re United Truck Drivers Association waFidelis Mukarati kuti tinzwe zvitsva zvavaita kuti vange vachiratidzira.
Tine problem ne government ye Zambia, and I would like to say it looks like this is a fundraising campaign yavari kuita. To start with, vanopa driver 90 days kupinda muZambia, and 90 days izvodzi hadzikwani. It's 90 days dzavanopa per year. You find a driver anoita maybe 12 trips per year into Zambia. And on average, due to mad delays ari mo Zambia imomo, just kuti apinde a clear his cargo, it takes more than 5 days. That's the cargo that is destined for Zambia, and we are not looking at the cargo here return lot. Now you find kuti ma days waya akwani. That's the first thing. The second thing, kana ma 90 days waya apera, this has left my drivers are prone to corruption iri kuitwa nema immigration officials. I have it on record kuti ma officers especially at Kazungula kuti vastembe passport yako, they will be charging you about 400 kwacha as a driver vasinga kuverengeri ma days ayaya. But it's unfortunate kuti uchinga wabhadhariswa pa border that 400 kwacha ne 10-15 kilometers from the border unowana paine roadblock. Pa roadblock ipapo unowana paine another immigration officer achatanga kukuverengera ma days futi.
Mati mamboidzo here kugara pasi muchitaura nehurumende yeZambia.
When we try and engage the authorities vari muZambia, they ignore our pleas. Saka takatozosvika pakuona kuti no, the best route to go ndeyekuti timire. And we have decided as drivers kuti is gonna be an indefinite stoppage until they listen to our requests and to our pleas.
Kuyo makambani anoshandirwa hakwanisi here kunga ariwo anenge achibhadharira vashandi wavo mari dzekuti vange vachipinda munyika iyi.
My companies, they employ people from different countries, and I, as a Zimbabwean driver, will be requested to pay a transit permit. Company ichashika pakuona kuti no, this driver watinai wuku Zimbabwe is probably an expense because of the expenses anusanga nazo paboda re Zambia. Why don't we just take a Zambian driver asinga badariski these charges paboda? You know, we've got a lot of drivers. We have already lost their jobs because of this transit permit. Our fellow drivers from Zambia, when they enter other countries like Namibia, South Africa, Zimbabwe, Malawi, and Mozambique, they are not subjected to the same laws and they are not required to make the same payments that these drivers are required to make when entering Zambia. It's actually unfortunate.
Vanga vari munyori mukuru werimwe remasangano anomirira vatyairi vemagonyeti kuchamhembe kweAfrica reUnited Truck Drivers Association vaFidelis Mukarati vari parunhare neStudio 7. Mapurisa anoti vanhu makumi manomwe nevanomwe kana kuti 77 vakafa mutsaona dzemumigwagwa pakati pemusi wa 15 zvita kusvika musi wa 26 zvita gore rino, zvichienzaniswa nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 71 vakafa munguva imwe chete yegore rapera. Izvi zviri kuuya kunyangazvo tsaona dzemumigwagwa munguva imwe cheteyo gore rino dzakadzikira zvichienzaniswa negore rapera. Gwaro raburitswa nemapurisa rinoratidza kuti tsaona zhinji dzakaitika mumoto dzichikonzerwa nemotokari diki uye mabhazi anotakura vanhu matatu chete ndiwo akaita tsaona mushure mekunge abondirana oga. Mapurisa anotiwo tsaona dzevanhu vakatsikwa vachida kuyambuka migwagwa dzakaonekwawo dzichiitika munguva iyi, achikurudzira vatyairi kuti vatevere mitemo yemimigwagwa pavanenge vachifamba kuitira kudzivirira tsaona. Mukusiya nezvinyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath.
Maonero edu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe, pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa. Mitemo yatinayo inofanira kunge ichishandurwa, nekuti vamwe vari kupara mhaka vachinobhadhara mafaini ane mari shoma. Saka vamwe hatotye kupara mhaka kana kuti kuita tsaona idzodzo.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zvinofanira kuitwa kuitira kudzikisa dambudziko retsaona iri?
Panozoda dzidziso inangoti kunyanyisa kumamotarisi kuti vange vachiremekedza mitemo yekuti mafainda anofanira kunge achikwidzwa. Red Robot munomu mutengo wake ndingangoti fandi yacho inenge iri shoma sikuru, saka vanhu havatyopara mhaka. Vamwe havatotya kutyaira motikari facing oncoming traffic, vanoziva kuti vakangosungwa vanoenda vanobhadhara faini. Zvatinoona zvinenge zvichiitika pamugwagwa zvii zvinorwadza sikuru, kuti vatyairi vazhinji vari kushaya hanya. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu varamba vachingotyora mutemo.
Mataura nyaya yekuti panoda dzidziso, imiwo sesangano revanofamba nedzimotokari nemabhazi, zvii zvamuri kuitawo kupawo dzidziso kune veruzhinji?
sePassenger Association of Zimbabwe tanti kufambawo tichidzidzisa vanhu, tichipindawo nepese pese machechi nedzimwe nzvimbo tichiona kuti shoko rasvika kuvanhu. Tinoda kufara nokutenda kuti vanhu vakawanda vari kusarudza kukwira atinoti maduta vanhu, public transport. Tozoitawo dambudziko rokuti kudzimwe nzvimbo hakunawo public transport. Saka ndezvimwe zvinhu zvatirikutarisira kuti gore rinouya zvinofanira kushanduka.
Mapurisa ari kuti mutsaona dzakaitika dzose idzi zhinji dzakadziri dzemotokari dzaityairwa nevanhuwo zvavo, zvinoratidza here kuti vemabhazi rwendo runo vari kuchengetedza mutemo?
Ya, ndinoda kufara nokutenda varidzi vemabhazi. Ndinofara nokurumbidza sangano ratoshanaidza nara runonzi Zimbabwe Passenger Transport Organization nekuterera yambiro nechikumbiro chedu chatinogara chiita kwavari. Ndaona kunge ndizvo zvimwe zvinhu zvaita kuti vange vachitora matanho ekuti tsaona dzinge dzichikamuka. Nechikumbiro chatakaitawo kuti ngavapewo vashandi nguva yekuzorora, vasazobatwa nefatigi pamugwagwa. Zvinenge zvinhu zvakatipererwei.
Vanga vari mutaurirwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare kubulawa yone Studio 7. Vateereri, echino echiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga zororo ravo repagore vari kuchitsuwa cheSt Croix chiri kumaCaribbean asi chiri pasi penyika yeAmerica. Zororo iri ndiro rekupedzisira richatorwa navaBiden vari mutungamiri wenyika. Mwedzi unouya vaDonald Trump vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera ndo vachange vachitora mhiko semutungamiri mutsva weAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezvekutyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vamboenda kuzororo ravo rokupedzisira vasati vatambidza masimba kuna vaDonald Trump. Zvinova zvinodiwawo nomunhu wese wese kumboenda pazororo iri. Zororo ravo regore negore iri nzvimbo yavanofarira vachinotanda ravo nemhuri yavo navamwewo vavanofambidzana navo. Saka zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo kumunhu wese kuti abudewo pachena, kunyanya kana ari munhu mukuru womuhurumende, azikamwe kuti aiwa mutano uri kutorawo matano okuti andofarawo navamwe somunhu wenyama.
Chii chinenge chichiitika panguva ino apo vaBiden vaakuzosiya matomu takamirira kuti tione vaDonald Trump vachipinda pachigaro?
Kubvira pari zvino kusvika panozogadzwa vaDonald Trump kusuwa 20 January, pane pachiitika zvinhu zvakawanda chaizvo zvakanangana nokutambidzana masimba, nokuti kune kuine zvinyorwa zvakawanda, kune kuine zvidzidzo zvakawanda zvinenge zvichiitwa novari kuzopinda navaTrump. Nokuti hazvirevi kuti vari kuzopinda navaTrump vanoziva zvose zvekufambisa nyika zvezvomuhurumende. Aiwa, vanenge vachisangana nevapresident Biden vachidzidziswa kuzoti pavanotambira masimba musi wa 20 January hapana chimhingamupinyi chinenge chiripo, kana kuti hapana chimwe chinhu chavanenge vachizoti ichi hatizivi kuchiita, kana kuti ichi hatizivi kuti chiri papi. Saka inguva yakatokosha chaizvo muutongi hwenyika yeAmerica kana nyika ipi zvayo, kuitira kuti pashayikwe zvimhingamupinyi zvinoitika pakutonga nyika, kutambidzana masimba kunge kuchiitika pasina unopopota, pasina unozoshayiwa kuti izvi ndoita sei, izvi zviri papi, izvi zvazviitwa nani, izvi ndobvunza ani.
Pane zvingadzidzwe here nenyika dzemuAfrica uyezve Zimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno, nyanya panyaya yekutambidzana masimba?
Zvizhinji zvazvo zvinganyanya zvinofanira kudzidzwa neAfrica kunyanya neZimbabwe, kuti pakutambidzana masimba ngazvinge zviri zvinhu zvinoitwa pachena, pasina kuti masimba anotorwa nechisimba, kana kuti pasina kuti panobiriranwa zvamaelections zviya zvinenge zviri pachena, pasina kuti panosungisanwa. Aiwa,
vanga vari nyanzvi yezvekutyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kwakare kuOhio.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kremlin mushure mekubvunzwa pamusoro pemashoko eAzerbaijan ekuti Russia ndiyo yakadonedza ndege yayo nechitatu, yati haina chekuwedzera ichiti kuferefetwa kutsvaga chakakonzera kudonha kwendege kuchiri kuenderera. Ndege yeAzerbaijan yerudzi rweAmbre 190 yakadonha mushure mekuedza kumhara zvakasiya vanhu makumi matatu nevasere vafa nevose makumi maviri nevapfumbamwe vakapona vakuvara. Vakuru vezveutano muGaza vati mauto eIsrael apinda muchipatara cheKamal Adwan nechisimba nhasi, chinove chimwe chezvipatara zvitatu zviri kumuganhu neGaza Strip. Mapurisa vataurira vanoti mauto aya apisa zvikamu zvemuchipatara ichi uye zvasiya vamwe varwere vane chitsama nemazana vatiza. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Makore matanhatu apfuura, vanhu vemuSudan vakasimuka vachibvisa udzvanyiriri vachitsvaga utongo hwejekerere. Asi tarisiro yavo yakakanganiswa nemauto akatora masimba muna 2021 nekurwisana kwakasimba kwakamuka pakati pemauto ehurumende eSudan Armed Forces neRapid Support Forces muna kubvumbi 2023. Zviitiko izvi zvakonzera kutambura kwakaipisisa mupasi rose, vakadaro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken mumashoko avo kumusangano weUN Security Council mazuva mashoma adarika. VaBlinken vakati vanoramba vachiona mhosva dzehondo nemhosva dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kuparwa munzvimbo dzakawanda dzemuSudan. Vakati muzamzamu vanhu vaive kupona nekudya uswa nemakoko enzungu, vachiti nekufungidzira kwavo mwana anofa maawa maviri oga oga nekushaya chekudya. Matambudziko aya ayambuka miganhu yeSudan sezvo zvizvarwa zveSudan zvinodarika mamiriyoni matatu zvakatiza zvichienda munyika dzakapoteredza. VaBlinken vakati America inoramba iri iyo nyika yaparubatsiro rwakawandisa kuvanhu vemuSudan, vachiti vari kuzivisa nezverumwe rubatsiro rungasvika kumamiriyoni mazana maviri emadhora wekuwedzera chikafu, pekugara, zveutano. Zvasvitsa rubatsiro rwapiwa neAmerica kumabhiriyoni maviri ane mamiriyoni mazana matatu emadhora kubva zvatanga kurwisana gore rapera. VaBlinken vakaburitsa pachena nzira ina dzekugadzirisa nadzo zvinhu muSudan nekuzoguma pawanikwa chisungo chinounza runyararo mukunetsana uku. Vakati kutanga panofanirwa kuwanikwa rubatsiro rwakawanda runodikanwa zvakanyanya kuchengetedzeka, kukasika nekusavharidzirwa kwerubatsiro. Vakati muna mbudzi, masangano anopa rubatsiro akagovera rubatsiro runokwana kuita matani zviuru gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19,000 metric tons muSudan. Vakati urwu rubatsiro rwakapetwa kana kubva muna nyamavhuvhu. Asi vakati kuti vasvike pedyo nekuzadzisa zvinodiwa zvese, vanofanirwa kuita zvakapetwa kazana kubva muzana, matani zviuru makumi mana kana kuti 40,000 metric tons mwedzi oga oga. Vakati izvi zvinoreva kuti pasi rose rinofanirwa kupa rubatsiro rwakawanda kune avo vari muSudan pamwe nevapoteri vari munyika dzakaita seEgypt neChad, idzo dzakabatsira nekuvapa pekugara. VaBlinken vakawedzera vachikurudzira UN Security Council kuti imanikidze mapoka ose ari kurwisana kuti achengetedze vanhuwo zvavo, amise kuponda nekumisa kurwisana. Security Council inofanirwa kujekesa kune vari kunze, kusanganisira Russia, kuti avangarambe vachikuchidzira rimi rehondo muSudan. Mukugumisira, pasi rose rinofanirwa kubatsira vanhu vemuSudan apo vari kushanda kumutsiridza hurumende inofanobata matomu, inosanganisira mapoka ose ichitungamirwa nevanhuwo zvavo iri hurumende yegutsa ruzhinji. VaBlinken vakati vane basa rekupedza hondo iyi nekutsigira vanhu vemuSudan, vachiti ngatitorei mukana uyu. Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Murisei murisei anajonga anasisima abve pamusha mukuru apo pakadini tode kutaura pamusoro peMozambique. Mozambique haichadi zvimwe zvinhu zvinotoitsangwisa nokuti yakagara yakadzvinyirwa. Mukatarira kwana Chioma kumushungwe isango rega rega nekuda kwehondo yaitika vechibirwa mavhoti. Izvezvo havachadi kunzwa zvekuti varipo vana vari kutonga vadai matonge vando kuti vabatane. Havachazvidi, vakuda kutora nyika yavo kuti inake. Saka vana veMozambique ndinofambidzana navo nokuti vakaona muonero wavo wakanaka kuti nyika yavairwirwa ngevashomani vamwe vechitambudzika. Saka vari kurwa majere, ukaona ipwaiwa majere kure pane masoja nemapurisa pakashata.
Studio 7, Studio 7, ndinokwazisai mose. Sadhaki iyo ndoda kuti achamisa vaone vosadhaki yava vakamirira vachiti takaripota kusadhaki. Sadhaki inotungamirirwa nemadhikiteta. Sadhaki inotungamirirwa nevanhu vasina hanya nevanhu. Ndosadhaki yava vakamirira vachiti takaripota. Izvozvo yakanyarara. Chairman wesadhaki amunangagwa vanyerere. Mozambique vanhu vapera kuurawa. Havasi vanhu vedhemokirasi, vanhu veutsvanyiriri. Sadhaki pasinayo.
Pa Studio 7 makadi vana mukoma Jonga kandemire, koma Ivan Sininga na Marvelous Mihlangana, uye Studio 7 makadi nevamwe vashamara rose. Haini ndinoda kutaurawo pamusoro pe nyaya yenzara iri kuZimbabwe. Tiri kunzwa hurumende ichiti ngorino takashanda zvakanaka. Hakuna munhu achatambura achaita sei, but vanhu vari kungochema nenzara muZimbabwe macho. Wai zvinhu zvacho kana kuti zviri kuendeswa kudzimwe nzvimbo kuti vanhu vapiwe zvinhu zvacho sei? Vanhu vasiri vamwe tiri kunzwa vachiti hatina kuwana, hatina kumbowana kana mapfunde acho kana chibage zvacho kana chii zvacho zviri pari government ichiranzi vanhu vese vakaitirwa zvakanaka gore rino 2024. Hurumende yeZimbabwe ngaiongorore zvakanaka, kwete kuti vanhu kana vapinda pazvigaro vanenge vachingoti zvivanakire ivo vari pazvigaro vasingatarise population. Kumaruwa uko vanhu vari kungochema nenzara vasingawane chikafu.
Pastudio 7 makadini vadikani vedu vatinoda usiku nemasikati munotipa nhau jechokwadi. Da kuzati Mugabe achiri mulife akambotaura kuti kwai Zimbabwe aiende nepenzura. Vana Zimbabwe, simukai tihwire Afrika, nguva yakwana. Donyarara kusika kupi techibatwa uyanga mumusha mababa. Mushaye vamwe vanotonga, mishaye kwavo voda kutonga. Unopusira kozero yavo, mwana weropa anoda ziviso. Baba Jakata ndokubata maoko pamuri papo. Mwana Afrika simuka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wenziyo dzechitendero kana kuti gospel, Tawanda Bhoni, remagitaro achinzi Diesel Power. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvemagitare mukoma zvakatanga ndichiri mudiki chaizvo. Ndakazonyatsonzwisisa kuti ndiriwe magitari. Ndofungana kuma 9 years 10 years uko kugitari bati kumashuro. Ndaita zvebhora ndaitinawo zvakasimba chaizvo.
Saka vabereki vakati kudii mukomana kuzviti Diesel Power achitanga kudonza magitari.
Mukoma nyaya magitari zvainoita manje. Hakuna mubereki anoda kuti mwana apesane nechikoro. Kana achikura saka obviously taitota wagonzo na kiti nevabereki vaisada kutombozvinzwa kana saka vanga vasingazvidi vaiti zvinokonzesa musikanzwa uyezve ndezve hurombe
veruzhinji muzvimana vari kuitambira sei mimanzi yauri kurova iyi.
Vanhu vari kutambira music yedu zvakanyanyisa zvokuti wega anoita rombo rakanaka rekusangana nepanorira music yedu anotokatya madzwa nazvo kuti muZimbabwe tine vaimbi vakadai so vane hunyanzvi hwakadai. Tinowanzwa macomments achibva kwakasiyana siyana saka zviri kutifadza zvikuru sei.
Matambudziko api amunosangana nawo mumagitaro?
Machallenges arimo akawanda mumusic zvaangofananawo nemumaindastry mamwe akangosiyana siyana nekuti music industry kana tingangoti zvinhu zvine chekuita netarenda nematarenda zvinodawo zvinofambirana neikonomi iri stable saka ikonomi ikaita sekuti inonosheka oso mabasa ekuzviitira emaoko aya anoafektikawo futi zvakanyanya sezvinongoitawo mamwe saka kana vanhu vachiita from hand to mouth hatizowana vanhu vakawanda kumashows kwatichiita uko nokuti vanhu vanenge vasina mari dzekuti vazospenda vazoinjoya.
Mashoko here aungade kupawo vatsigiri?
Mashoko kuvatsigiri vedu ndeyekuti isusu takautumwa kwamuri. Saka ndinoti rambai makatiteerera zvakawanda zvichiri kuuya.
Vanoda kukuhaya, vanoda mimhanzi yako, vanokubata kupi?
Right, vanoda kutibata isusu. Kana muchida kutaura nemuimbi wenyu direct, vanotaura neni pa +263 774 361 418 idirect contact iyoyi. WhatsApp inoita zvekare. Then pa Facebook page yedu Diesel Power Music. Then vanoda music yedu vanoenda pa YouTube channel yedu yakanzi Tawanda Bhoni, then in brackets what Diesel Power, panobuda music yenyu yese, pane wasvisvi zvambari zvemusic.
Was a Friday chitipa kamwe chete timborova magitare kekubuda nako mudariro.
Ako mukarova mbuya mai John ndokambuka rikunyanya kusikana zvikuru kane momentum yakati chati.
Nzwisai kambo kanonzi mbuya mai John, manzwa hurukuru yaitwa na Tawanda Bhoni kana kuti Diesel Power, anove muimbi akarova kambo ikaka mbuya mai John achiita hurukuru na Evans Tininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishanu svondorinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kukurukura pamusoro pedambudziko riri munyika yeMozambique pamwe nekuti riri kukanganisawo zvakadi dunhu reSADC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Nhengo dzemasangano manomwe vatyairi vemagonyeti anoyambuka miganho mudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzoronga kuungana pamuganho wekazungula kuZambia kubva nemuvhuro, dzichinyunyuta nemitemo yadzinoti yakadzikwa nehurumende yeZambia iri kuomesera vatyairi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi na Gabe Dube. Thank you.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.